Good evening, Africa.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri muswe svondo chivabvu 28 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vari kuti vachazivisa mangwana nezvezuva resarudzo, asi vamwe vanopikisa vari kunyunyuta zvikuru nedanho iri. Hurumende inoti ichabatsira zvaro zveZimbabwe zvuru zvisere zviri kuda kudzoka kumusha kubva kuSouth Africa. Tichakupai zvabuda munhau dzemitambo nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDavid Musabayana vaudza bepanhau reSunday Mail kuti pane zvarwa zveZimbabwe zvuru zvisere zvakati zvakazvipira kudzoka kumusha kubva kuSouth Africa. Zimbabwe iri kushanda nebazi reUnited Nations rinoona nezvekufamba kwevanhu reInternational Organization for Migration kana kuti IOM. Zvizvarwa izvi zvine magwaro ave kusvika kumagumo musi wa 30/10 eZimbabwe Exemption Permits. Kubva muna 2009 zvizvarwa zveZimbabwe zvuru zana nemakumi masere nemanomwe kana kuti 178,000 zvange zvichishandisa magwaro aya kugara muSouth Africa zviri pamutemo. Kuti sinzwe zviri kuitwa nehurumende kubatsira zvizvarwa izvi, tabata vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo.
Maitakaka vaZulu nemubvunzo wenyu, regai kusimbirize nyaya yetiri kuita pari zvino sehurumende yeZimbabwe. Tichabatsira vanhu vedu vese vari kuSouth Africa vari under exemption permits dziri kuexpire muna June. Mwedzi yapfuura iyi tanga tiri kuSouth Africa tichizama kunzwa rubatsiro rungada kuzvizvarwa zvedu zvekuZimbabwe kuti vangada rubatsiro rwupi.
Pana misanganiwo yamaiita navo vaitipi?
Tasangana navo takaona kuti kunokwanisa kunge kune vamwe vazvizvarwa zvedu zviri kuSouth Africa zvinenge zvine dambudziko rokufamba kuti zvodzoka sei kumba, hurumende yavo ichavabatsira ipapo. Pane avo vane dambudziko rokuti vadzoka kumba vachada vana vavo kuti vapinde kuzvikoro, hurumende ichavabatsira ipapo. Pane avo vanoda kuti kuti pamagodhi avanenge tine zvinhu zvedu zvetichada kuzopinza munyika medu, hurumende kuti yakazvipira kuvabatsira ipapo. Hurumende yavaMnangagwa inoti haidi kusiya umwe munhu kumashure, munhu wese uchabatsirwa. Saka vaMnangagwa vanoti hatisi kuzosiya vazvizvarwa zvedu zvichitambudzika kwese kwese kwazviri. Tinoti vese vanoda kudzoka vachabatsirwa.
Vanoda rubatsiro rwakadai vanoenda kuti?
Vazhinji vacho tinototi endai kuembasi kwedu munondowana rubatsiro, mutange kutobatsirwa. Vese vanoda kudzoka kumba vasina pokutangira, hurumende yavo iripo kuvapa pokutangira.
Avo vanga vari vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vachitaura vari parunare kuMalawi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabatawo mukuru werimwe sangano rinomirira zvaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum uye vari gweta vaGabriel Shumba.
Isu seZimbabwe Exiles Forum
tino matambira mashoka wachichingoti zvinenge zvakanaka kana vanhu vachiwa kuti vari kuzvidira kudzokera kumusha, asi chikuru ndochokuti vanhu paanodzokera kumusha vadzokere vachiona kuti zvinhu zvese zvaringana zvavakatarisirawo kuti upenyu hwavo kutangonosvika kuzviita sokuwira mugomba kana vaenda kumusha. Ngavatange vagadzirira kuona kuti vana zvikuru sei vari muzvikoro vachanomira sei pavanenge vasvika, nokuti tinenge tiri pakati pegore. Asi pane vakamirira macourt cases kana kuti kuti matare achati chiita, atichikurudzira zvikuru sei kuti vanhu vamirire vaapplyera mawaivers kana kuti mageneral work visa, nokuti vakamirira vachiti tichahwina, hongu tinogona kuhwina. Asi pamwe tinoudziwa kuti zvamira sei nematare chadarika 30 June. Kana tadarika 30 June musi watinongosvika 1 July munhu unenge ava muSouth Africa tiri pamutemo.
Munganyatsotsanangure kuti zvinoitwa sei kuti munhu akwanise kuti anyorese mapepa muri kuti waiver.
Mapepa ewaiver anotanga kuapplyzwa pawebsite yevisa facilitation services kana kuti yatinoti VFS, ndopainotanga kuapplyzwa ipapo. Then inenge iri under section 31(2)(c). Ndiyo inowanza kuapplyzwa kana uchida kuita general work visa, nokuti general work visa ine zvimwe zvinhu zvinodiwa zvisingakwanisi kuwanikwa zvikuru navanhu vatinoshandira. Vanhu vatinoshandira vanenge vachii vanofanira kunyora gwaro rinotaridza kuti sei vasina kutora muSouth African vakatora muZimbabwe. Saka izvozvo zvinowanza kugozha gwaro iroro rinowanikwa kana vanyorera kuDepartment of Labour vopiwa rimwe gwaro kana kuti imwe tsamba.
Havo vangwari mukuru werimwe sangano rinomirira zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vachitaura vari parunare muPretoria. Mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zvakanyanya munyika nekuda kwekushaya simba kwedhora reZimbabwe, zvasiya vakawanda vave kunonga svosve nemuromo. Kunyange hazvo pamutemo dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora emunyika churu chimwe chete nemazana masere nemakumi masere kana kuti $1 to $1,888 pamukoto, vanhu vari kutenga dhora rekuAmerica nemari iri pakati pezviuru zvitatu nemazana mashanu kusvika pazviuru zvina kana kuti $1 to $3,500 kana kuti $4,000. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuti izvi zviri kukonzerwa nevamwe vemabhizimisi vari kuita nhafu uye vari kuvimbisa kutora matanho akasimba. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakawanda dziri kuti uori nemitemo yezveupfumi inongomuka yakachinjwa zvapa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaCarolvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of Free State kuSouth Africa.
Segaro ziva kuti mari ive nesimba munyika munofanga mune zvinogadzirwa munyika imomo, uye atingati magoods and services akawanda ari sustainable, anotaridza kuti mari iri kutenderera munyika zvichienda nekugadzirwa munyika macho. Saka inyaya yagara ichizikanwa nevanhu vese kuti kugadzirwa kwezvinhu zvomuZimbabwe yatingati production yakadzikira, plus pane nyayawo dzinosanganisira dzezvematongerwo enyika dzinotisanganisira dzemakambeni dzinogona dzakaita kuti hurumende iwedzere uwandu hwemari iri kutenderera munyika. Saka naizvozvo hazvinhu zvisingashamisi kuti tione kuti dhora reZimbabwe rinoshaya simba, nokuti tikanyatsokutarisa yatingati production chaiyo haisi kusumukira zvinotarisirwa.
Asika iyo hurumende iri kutiwo vamwe vemabhizimisi ndivo vari kungowedzera zvinhu vamudzingiri kunyange isina kukodzera nekuti iri kuti dhora panguva ino rinofanira kunge rakadzikama nekuti Zimbabwe iri kutengesa fodya inounza mari yekunze yakawanda.
Nyaya yekuti hurumende ione simba redhora nekutaura pamuroma haisiyo inoshanda. Chinoshanda ndiani tinoti market forces kuti zvinoradza munyika chaimo chaimo zvinoradza here kuti foreign currency yefodya iri kuuya. Kana foreign currency yefodya iri kuuya faida tinochiona kudzikama kweupfumi. Asi haripo ndiye kuti yange zvazvo foreign currency yefodya ichiuya. Haina uwandu wakawanda hwekuti ingakwanisa kuwedzera simba redhora nokuti foreign currency inouya yefodya ichikamu chidiki-diki chose chinodiwa nenyika.
Asika vashandi vari kutambiriswa mari nemadhora emunyika uku zvinhu zvakawanda zvave kutengeswa nemadhora ekunze kana kuti iro dhora rekuAmerica zvinosiya mushandi ari papi chaizvo.
Chokwadi chiripo ndechekuti vashandi vari kupuwa yatingati bad deal.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaCalvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa vanga vari parunare muSouth Africa makare. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuti vachazivisa nyika mangwana nezvezuva resarudzo. Zvinhu hazvisati zvanyatsojeka kuti dzinoitwa here musi uyo sezvo vamwe vakaita semutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vakakwira kudare repamusoro vachiti haivhiyiwi. VaMnangagwa vakataura mashoko aya kubhinga nemusi wemugovera pakuparurwa kana kuti pakuparura kwavakaita mwedzi wekucherechedza kuchengetedzwa kwetsika nemagariro evatema kana kuti National Cultural Month. Mangwanani uye nemanheru tichange tiine hurukuro navaDouglas Monzora vanotungamira MDC nezvenyaya yekutarwa kwezuva resarudzo uyewo mimwe mitemo ine chekuita nesarudzo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pazuva iro guta guru renyika yeUkraine reKiev range richipemberera makore churu chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mana nerimwe raumbwa Russia yange ichiri bomba nendege dzemhando yemadrones. Munhu mumwe chete anonzi afa mwakakuvara. Ukraine inoti yakwanisa kudonedza mabhambo nemadrones anosvika makumi mana ichibatsirwa kana kushandisa mishina yayakapiwa nenyika dzekumawirira. Mugupeta zvaitika kune dzimwe nyika. America inonzi nemusi wechishanu yakabomba nzvimbo yainge yakachengetedzwa zvombo zvainge zvatorwa zvisiri pamutemo nechikwata chinopfurukidza mwero cheAl-Shabaab muSomalia. Zvinonzi hapana munhuwo zvake akakuvara pachiitiko ichi chakaitikira pedyo ne kamba yemauto eAfrican Union Transition Mission ari muSomalia mudunhu reRubelo Maraya. Thank you. Makaterera ku Studio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC.
Tinokutambira ine mufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na
Ndinonzi Ambassador Emmanuel Gasa ndoshana boka rinonzi The Aids and Arts Foundation.
Mukoma Emmanuel, mungatuzva kuti ndezvipi zvirongwa zvamuri kuitawo mazuva ano zvakanangana nevechidiki?
Chachipa chikuita zvikuru nenyaya yekuti vechidiki takaona kuti havana zvakawanda zvekuti social cohesion nezvimwe zvinosangana nevechidiki dzakawanda. Saka tinokurudzira isusu tichanyangwe komuniti dzakasiyana-siyana, kurana Caledonia, kurana Bindura, tichienda tichikurudzira kuti vechidiki vaite zvinhu zveart, vamwe vatikutamba volleyball, vamwe vachitamba netball vechikadzi, vamwe vachitamba chesi. Saka tichikumbirisa nyakachipa kuhurumende kunyanya kulocal government kuti ngaigone zvakanyanyisa kuti vechigone kuwana vachitamba bhora, vechidiki vagone kuwanika kuti vachiita swimming, vechidiki vagone kuti vachitamba chesi. Uye nyaya iripo totita zvikuru kune council yeino yekunoko Harare yakwanisa kusanawo nesu nedzimwe nzvimbo dzakaita sekunana mabhuku, sekunana chii, vakadzi vari kutamba chesi, vakadzi vari kutamba netball, of which council yakaonekwa iyo ichitocome together with us ikati vakira nzvimbo zvakanaka zvekuti madzimai ezvinezvo vari kukwanisa kunoita shopping, vamwe vakwanisa kunoita nhingi vachiburikidza kurwisana nenyaya yemental health yanyanyisa mukati meino nyika nenyaya yekuoma kwakaita zvinhu mukati meino nyika. Chikumbiriso chati kuti dai zvagoneka kune dzimwe nzvimbo ichendei community ina role model wayo, taidentifya marole models ayai auya achitaura nevechidiki. Idazimini kuti inofanira kunge iri chaZimbabwe inofanira kunge iripo, but even anybody else who is there inyange iri civil society kuburikidza nemamother bodies yakaita sana nangu sana chii tinge tikwanisa kuunganidza vana kunyanya vechidiki tichivaudza kuti vagone kuwana focus mukati meupenyu, so that havawane nguva yekuti zvo havana chinhu chekuti chingavatire nguva yavo, takaita sekuti vapuwa kunge vachiputa zvinodhaka.
Iro dambudziko rezvinodhaka rakura sei munyika muchionawo mamuri kutenderera?
Dambudziko rezvinodhaka rakanyanyisa pari zvino. Chikumbiriso chekuti tagoneka tigone kumborayiwa tichipota tichidi at least monthly panogarwa pasi nevatungamiriri kuti zvinhu zvatigone kuti tigone kuenforce, kwazvinuko zvino hazvireva kuti hurumende haiziva kuti vakamutekesera vanhu vana vechidiki ava zvinodhaka havazikani. Pane nyaya yeuori huri kunyanya kuchienderera mberi mukati meinenyika huri kutidzora kumashure kuti kunyange maorganization dzakaita serezimbabwe taibatira nemamwe tikudzoka futi kumashure taona kuti munhu uyo akanga asungwa ona mangwana adzoka zvakare.
Hurumende kairi kuti vakawanda vari kutengesa zvinodhaka vari kusungwa,
vari kusungwa pabepa here kana kuti vari kusungwa zveshemu? Izvozvo zvinoreva kuti vanhu vasunga zveshemu, kwazvo vanhu vakasungwa zvekuti nekuti takonerwa kuti tingotaura kuti kumudziya kuti tiite nokunai kwatiri isusu zvinhu zvekuti dzora kumashure semaprogiramu ari pagiraundi kuti dai zvagoneka asati zvechokwadi maresi ngaaitwe, maresi ngaaitwe chaizvo chaizvo zvinotonatsooneka zvekuti patasvika tansiyano. Kwazvo iye zvinezvi vari kutengesa zvinodhaka vanotiita zvemazvoda achio zvatinoitwa nekuti vari protected because mapurisa nyaya vechikurukura vari kuzhonavo vanhu vaivai. Saka dai tagoneka tangoregedza kuti mutemo washanda kumunhu wese kunyanyanya ari kuita zvekutengesera vana zvinodhaka iyi imwe iri kuchinetsa pari zvino. Nyaya iri kuchinetsa zvinezvi nyaya yeamnesty yakaitwa nemutungamiri wenyika iyi nekuti iko zvino mamwe maetlist akaonekwa achidzoka, kudzoka kwakaitwa kudzoka kwavakaita nevanhu vatingati marape survivor, zvinhu zvindove zvinhu zviri kudzora kumashure kuti taitagoneka ipapo vagona kusunungura vamwe vese ava vati asi vakaita rape vaivai vakasiyiwa vari mukati. Cause iko zvino nyaya yeintimidation nenyaya yenhingi mumacommunities iri kuita hai nekuti vanhu vakuita kunenge kusinesedzana nenyaya yekuti zvo ziva kuti victim wangu ndiuyu akarepwa ndiuyu ikinacharitewo kuti panapa mucommunity muno mamwe ikwirirano ikunatsotibatikei. Saka chikumbiriso chatiri kuita kuti paamunoitaba hazvigonyeke here kuti zvinototarisirwa nerazvo zvakanyanyisa kuti vazive kuti vanhu ava vanowana inganzi paroko yekuti kunyange kana iye asungurwa anokwanisa kuonekwawo here kuti hapana kumuvha nharaunda yekwaakaitira mainsaut ayayi asanga achionekwa kozviko zvino vanhu havasina chitimbo nenyaya yejustice system yedu yenyika nenyaya yevanhu vakabudiswa muzvitirongo avo.
Asi ka hurumende iri kuti yakabudisa vanhu vane makore makumi matanhatu nemashanu kana kuti 65 years
but kune vamwe vamwe vasati vaseva kana ivhini kunyange kana hafu nematemes avakange vaita ekuti kuti zvinasoti munhu ava rehabilitation chaiyo chaiyo yekuti haagone kuzoripa futi iri mangwani tikutosiita vana vedu vanasana mukati memaconstitency.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Emmanuel nekupinda muchirongwa chedu.
Zvakanaka ipablessing.
Manga makateerera kubva kumukuru wesangano Red AIDS and Arts Foundation mukoma Emmanuel Gasa. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum, asi chiri chirongwa chatakambonzwa muchikamu chapfuura.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Makadini kova tereri, ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi ndina mufundisi David Simango kuti tiporowe nyaya yezvinoreva kuguma kwenyika. Mufundisi Simango, takamirira kuti mutipe maonero enyu enyaya iyi.
Manheru akanaka baba Hwande nevatereri vese veStudio 7. Chii chinonzi kuguma kwenyika? Mubvunzo iwoyu unozivikanwa zvikuru nevana vechikoro vanodzidza Bhaibheri. Mastudents eBhaibheri vanotaura vachiti mubvunzo uyu wakarerekera kudzidzo chavo chavanoti eschatology, kureva kudzidza kwezvinhu zvichauya kana kuti future things, zvinhu zvinotevera. Wakabvunzwa zvekare mubvunzo iwoyu nevadzidzi vaJesu vachimubvunza pana Mateo chapter 24 pamusoro pekuguma. Regai nditsanangure ndichiti zvinhu zvose zvakasikwa zvine nguva yazvo, nyange kuna muparidzi, kuna Ecclesiastes kana kuti muparidzi inotiudza zvekare kuti zvinhu zvose zvine magumo, zvine nguva yazvo pachapter 3. Hapana chinhu chakasikwa chisina magumo, zvinhu zvose zvinosvika pakuguma. Chisingagumi chete, chisingaperi, ndiMwari. Saka nyika zviro kwazvo ichaguma, asi muchidimbu hongu kuguma kuripo.
Kufa kwemunhu ndiko kuguma kwenyika here?
Hongu kufa kwemunhu chimwe chiratidzo kana kuti mviro kuratidza kuguma kwenyika, nokuti vanhu ndiyo nyika. Saka kufa kwevanhu kana kuti kuparara kwavo isaini kana kuti chiratidzo chokuti kuguma kwavo kwasvika. Nyange pasi richiripo richienderera mberi, asi upenyu hwomunhu kekare hunokosha kuti tizive kuti upenyu hwake uhwu ndihwo hunomupa kuti magumo ake asvika.
Njodzi dzatinoona dzinowira nyika dzakaita sezvirwere, hondo, mafashamu nezvimwe, hakusiko here kuguma kwenyika ikoko?
Mafashamu atinoona anowira nyika, zvirwere zvinowira nyika, nezvinhu zvese zvinowira nyika yatiri kurarama, ndidzo mbiro dzokuratidza kuti nyika yaikuenda kunana taisireva kumagumo. Zvose zvamunoona zvinoitika panyika pano zvine zvazvinotaura. Saka Jesu achitsanangura pachapter 24 unoti zvinhu zvose izvi zvamunoona mafashamu, nhamo nekurwa nekundengeneka kwepasi nezvinowira nyika, zvichatanga kuitika kuguma kusati kwavapo. Saka tozvotiratidza kuti tiri munzira yokuenda kumagumo. Saka zviro kwazvo zvatiri kuona zviri kuwira nyika, chirwere chatiri kuona ichi checovid-19 ndeimwe saini yakataurwa naJesu pana Mateo 24 kuti kuchavapo nezvirwere zvakawanda. Zvirwere zvacho muri kuzviona omega, hapana munhu angada kuturikira. Saka zviro kwazvo nyika yatiri kurarama inyika yaakuenda kumagumo.
Chii chinoitika nai mufundisi Simango? Chii chinoitika mushure memagumo?
Deno Adama naEva vasina kutadza, Mwari wakanga akaronga kuti vanhu vararame panyika pano nokubereka vana vavo vaine upenyu husingaperi, vachiteerera Mwari, vachirumbidza Mwari, vachiona zvisikwa zvaMwari, vachiita mabasa mazhinji akanaka, vachirarama upenyu husingaperi. Asi nokuda kwechivi chakauya manje,
upenyu wakabva wagurusirwa kutaura kuti nyika ino ipaichaguma ichizoitwa inonzi renovation kana kuti paichazotsva nomoto ichitandiswa kuti isikwe patsva ndopatinozoona isusu mukudzidza kwedu shoko ramwari kuti nyika ichazonge ichizosvika pakuzopiswa nomoto kuitira kuti mwari atange zvinhu zvitsva kubhukura zvakazarurwa rinotiudza kuti tarirai ndinosika denga idzva nenyika itsva saka kana zvinhu zvichitsikwa zviri zvitsva kutaura kuti zvekare zvinenge zvapfuura ndiko kuguma kwenyika ikoko saka kuguma kwayo kutaura kuti zvinhu zvakashata satani namadhimoni ake nezvirwere zvichazoparadzwa zvose izvozvo pozotangiswa kuzvitsva zvinohumwari zvakanaka zvinopa vanhu upenyu usingaperi saka nokuti chidzidzo ichi chakakurisa ndinongotaura zvidimbu chete chete zvingangotibatsira kuti tive nechiedza chokuziva kwatiri kuenda nechidzidzo ichi
mufundisi Simango tinokutendai zvikuru nemashoko enyu
tinotenda zvikuru baba Hwande nevatereri vose munhu mumwe nomumwe ngaagadzirire upenyu hwake agadzirire upenyu hwake kuti kana magumo achisvika paari awanikwe akagadzirira
vatereri tumirai mazvo enyu kana kuti maaudio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti 001-301-919-840 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka
tinotenda Tanonoka iko zvino tochienda kuna Michael Kariati achitipa zvabuda munhau dzemitambo
Dynamos, nasi ya roa tu wanengezi Platinum Stars. Ndokupinda mumitambo mishanu isati ya pemberera kukunda. Chikwata, chae betmaruwa iti, chaka pesira kukunda apo, chaka rova Caps United 2-0. Ndokutevera nemangange ne Triangle, Erentals, Manika Diamonds, Highlanders, ne kukundwa kwa yaitua nasi na engezi. Kukunda kwa nasi, kwa kuidza ngezi Platinum Stars, pa msoro pe tafura, nema points makumaviri, point imwe chete, pa msoro pe Highlanders, iyo, yaita mangange 1-1, ne Green Fuel. Murairi dzwengezi, Tetsuwa Chiragwi, anoti, zvishoma, ne zvishoma, vachasvika chete pavari kuda panove kutora mukombe.
Kuti ticharamba tichishinga singezi Platinum Stars patoda kusvika tichasvika chete nguva inokwana
kurohwa kwedynamos nemangange eHighlanders zvasanganawo nemangange e11 aita Caps United nesimba bhora izvo zvasiya pasina chikwata chine mbiri chakunda Caps United yave pachinzvimbo chechishanu nemapoints 11 dynamos pachinzvimbo chechinomwe nemapoints 15 Mutsigiri wenhabvu vaOliver Musongoro vanoti veruzhinji vanofanira kukanganwa zvezvikwata zvine mukurumbira izvi kutora mukombe mwaka uno.
Matimu awo mazi kunhu matarisiro ranga hwine nene. Bhozi ana FC Platinum nana chikenina matimu anobhadhara saka ndovati kutiitira zvatanohwina lege. Pane plaza ane vafanha vechidiki vari kumhanya zvinezvi.
Mumwe mutambo wanhasi waita mangange zvekare asi 0-0 pakati peshesham netriangle. Asi chashamisa svondo rino iyadha iyo yakanorova Manika Diamonds 1-0 Manika Diamonds yacho iri kukwikwidza zvakasimba kutora mukombe uyu. Izvi zvakauya mushure mekunge yadha yarova Herentals 1-0 murairidzi wayo Expense Chitukutu achiti nerutsigiro rwakakwana vanokwanisa kuenda pamusoro pegungano iri.
Vatsigiri vedu tinovaudza kuti ngavauye neuwandu vatsigiri vakomanava tinokwanisa kukunda kana kuenda pamusoro pelogo tinokwanisa kuenda.
Mutambo wegumisira svondo rino uri kwamangwana National Sports Stadium apo ZPC Kariba iri kusangana neChicken Inn. Oyo ndiwo mutambo wegumisira weZPC Kariba munhandare iyi. Chitevera ongorore Zipa Instance Body iyo yakatara kuti Nyamuga Stadium yavanoshandisa semusha yave kukodzera kutambirwa nhabvu yePSL. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichitimurare zvakanaka vateereri ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 28 kuNkwenkwezi 2023 mokisitube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yadamisa ukuthi izeki kukhanya ngani idlala labantu asikwazi ukuthi hloseni
abantu abaningi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho oluzayo
kuhamba kwesivota registration and abantu baqalisile namhlanje ukuchecka i-section yokuvota sokuba ukuthi bakhona yini kuma-vota shop sesizimisele sesimelele ukuthi sizidate kuqalise ukukhankaswa for okhetho
Kodwa uhulumende uthi luqhubeka ngemfanelo uhlelo lokuhlola amagama kugwalo lwe-voters roll. Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozezwa kulo msakazo. Abantu abaningi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho olukhulu oluzayo. Abamela amabandla atshiyeneyo abakuhlanganiso ezizimeleyo labanye bathi kuyamangalisa ukuba kwezinye izigaba iZimbabwe Electoral Commission ngala gwalo olulamagama abantu abazavota. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelwe ukuba kusasa uzavikela uZulu ngokhetho ngosuku lokhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change.
Kuyadamisa ukuthi izeki kukhanya ngani idlala labantu asikwazi ukuthi hloseni ngoba ngezikhathi zekuseni ngo-8 o'clock sibhodile sasifica izeki junior officers sezilungisile amatafula lamaphepha kodwa i-voters roll ingakabuyi kuthe ngama-11 to 12 ezinye indawo ede sesile ama-voters roll kodwa abantu njengoba edevele sebenyampa inhliziyo ede kungasela muntu. Kulezi ndawo abahamba befaka khona ama-voters roll randomly. Abanye baqale ngo-9, abanye ngo-2, abanye lakhathesi ezinye izindawo azila ama-voters roll. Abantu bajamile uZulu selahlithemba ukuthi bangaze bavule emini bangake bazuze umuntu ngoba izeki ayila publicity ayila promotion ngabe idinga iframachini ihambe itshela abantu ukuthi hayibo sesivulile ngoba abantu ebebe bamele izolo balala lokhu belokothi kuyakhangela amabizo abo. Sizwa kwenye ukuthi sizwa kwezinye indawo kuthiwa sebesebenzisa amafoni *265# sebebiza umuntu sebetshaya ifoni ukuthi ifoni liyana imtshele ukuthi urejistre ngaphi. Ifoni siyakwenza kodwa phela engenye ingakuvume ingakutshela ukuthi useconstituency ethile isibongo lebizo kuphambanisekile.
Akusho ukuthi bakwenzelani konke lokho.
Sibona ngani izeki kayizimiselanga uma izehluleka ukwenza i-voters roll bazabamba njani i-National Election Day. Ngifika indawo ngabona kulama officers amathathu emagwegwe lelo mpholiso yedwa. Ngahamba ezikolo eziningi kobulawayo ngabona ama-ofisa amalutshwani abezeki kungalama-voters roll. Okweminye lokhu bahamba betshiya i-voters roll laphana lalaphana lokhu besithi abala izinto zokuthwalisa okuthiwa i-logistical support. Angazi ibhajethi le eyavile emazweni amaningi siyakwazi ukuthi kula Japan eyadonethayo lamanye amazwe esingaziyo kodwa imali leyo bathi abala mota zokuthwala ama-voters roll. Hayi mahlabe Zulu lokhu yisinda bayishiye lokhu abazama ukukwenza hayi ingxabangqoza yikho ke sithe sitshela abantu ukuthi abantu bengabuyela emuva abahambe baye khangela amabizo abo.
UMnumzana Felix Magalela Mafa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxe laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loMnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala esabelweni seMathebeleland North. Uthi uhlelo lolu olugqitshwa ngolwesithathu luqhutshwa ngemfanelo.
Hayi, kuhamba kuhle i-voter registration and abantu baqalisile namhlanje okuchecka i-inspection yoku-voters roll ukuthi bakhona yini kuma-voters roll. Ngoba kwezindawo khayani kwakuphambanisekile abantu ngamanxa ema-demarcation that kathesi abantu babhizi baqalisile namhla ukuchova up to Wednesday ukuchecka amabizo abo ku-voters roll.
Singathi-ke ama-voters roll akhona yini lamhla njengoba zizokuthiwa-ke kade ngatholakali?
Ama-voters roll akhona. Yebo, phela abantu becheka bacheka kuma voters roll akhona.
Kwezindawo kuhamba kuhle konke kumbe kukhona okungazani kuya?
Hhayi, so far so good, akunanto engahambe kuhle, yonke into ihamba kuhle. Ama-voters roll bethi becheka ukhona kuma voters roll, then upresident uya-announce anytime soon lokhu zena i-date yama-elections. Otherwise everything is going on very well.
Ye, besizwe kwezindawo kuthiwa-ke hhayi voters roll vele ayitholakali. I-voters roll ungazani iyafihlwa?
Hayi, kungaphi khonapho?
Hayi, ngisho nje endaweni ezinjengokobulawayo, endaweni ezijene ezinjalo
singaziokobulawayo ngazi lutho, ngazi nge-Martinot. I-Martinot khona kuqalise namuhla, so ngitho ukuthi ayitholakali yoniqalise namuhla.
Ye,
sokobulawayo ngale ngomunye la uminista okhava khona, mina ngikhazi i-Martinot kuphela.
Hayi, kunjalo baba Moyo. Ungathi-ke wena ngokuqhubeka kohlelo lolu ungacela yini uhulumende ukuthi wengezwe isikhathi
bona be-registry yibo abakhulumayo kuxane beyenza i-report. Akungabe bonke kulabantu abaningi abangachekanga, but ngabe bonke abantu bonke bachekile and basukisekile, ambonto kungaba le extension. But nxa ukuthi abantu abakwananga ukucheka kumbe abanye babone ukuthi abantu balutshwana abachekileyo nede bengayi-extenda sabesizezwa ngakho.
Ye, singathi kona ngabho-ke e-Martinot ibandla elibusayo selizimisele ukuthi liyangena kukhetho lingqilane lamanye njengoba soku-inspectwa kunje bezokuphutsha kube kuhle.
Yes, sesizimisele, sesimelele ukuthi sizi-date kuqalise ukukhankaswa for ukhetho.
Sizokuthiwa-ke umongameli uyamemezela usuku lokhetho, wena ukubona njani kona?
Yes, yikwathi sikumelele vele sesimelele i-date kulumongameli ngoba besikwazi ukuthi ama-elections akhona lo nyaka ngo-2023, but ukuthi bekwazi i-date yebe sesimelele ukuthi upresident e-announce i-date.
UMnumzana Richard Moyo ngumphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebeleland North. Sixoxe laye esesabelweni sakhe. Singakangeni kwisigaba esilandelayo, sinesikhangelo esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba iRussia lizame namhla ukubhomba idolobho leKyiv kwele-Ukraine lisebenzisa iindizamtshina zohlobo lwama-drones. Ele-Ukraine lithi liwise iindizamtshina lezi ezingama-50. Abalwayo kwele-Sudan bazama ukuba kwengezwe insuku zokubeka phansi izikhali ngesikhathi isivumelwano sabo sensuku eziyisikhombisa zokuma kancane ukulwa ziphela kusasa. Elemelika ele-Saudi Arabia namanye amazwe akhuthaza ukuba okhokhela ibutho lokhokhela ingxenye yalo eye-Rapid Support Forces kumele bekhumisane umlota. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ele-South Africa lithi kulabadabuka kwele-China abatshontsha izihlahla eziningi egangeni okuthiwa zelapha imikhuhlane embalwa. Izihlahla lezi zibizwa ngokuthi ngama-succulents ngesilungu. Lokhu kubikwa ngabezindaba aba-Associated Press. So isikhathi sezamasiko. Ye, kusigaba zamasiko sixoxa loNkosazana Cynthia Dube, ingcweti kwezamasiko esintu. Sixoxa ngodaba lwemitshado ukuthi indaba imitshado idilika kangaka kulezi nsuku. Madube, sawamukela kuhlelo.
Yes,
I was a colleague. So I was still doing one and then in the meantime, as an I am younger. Kulike lapha besixoxa lo nkosazana Cynthia Dube okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ngesikhathi esedlulileyo sihlobo zenkosi ezithandekileyo sabala encwadini kaJohane isahluko sesine indima yesikhombisa labe esathola khona ilizwi elifundeka kanje ukuze siligcine njalo sikhumbuzane ngalo. Kufundeka kanje: owesifazane waseSamariya weza ezokukha amanzi, uJesu wathi kuye, "Ngiphuzise, akunginathise, ngimile nginika amanzi, nginathe, ngikholwe, ngiqhubeke ngohambo lwami." Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, namhlanje-ke ngithanda ukuthi ke ngikhulume lalabo abalamathuba empilweni okusiza abanye abantu. Umama lo waseSamariya wayewazi umthombo lapho kukhiwa khona amanzi ukuthi asebenzise lawo manzi empilweni yakhe labomndeni wakhe. Namhlanje ilizwe leli singalithatha sithi abantu kuleli lizwe esigodini labesihlala khona endaweni ezishiyeneyo emadolobheni emakhaya ezinkompono emaplazini lakuma-resettlement abantu badinga amanzi okuphila abantu bathwele nzima siyazi ukuthi abantu bayaswela abalamisebenzi bayagula bayagulelwa bayafa bayafelwa abantu bayakhala ukusa kwamalanga ikakhulu kuleli elakithi mhlawumbe lakwamanye amazwe ukuthi lina elilakho ukusisiza sisizeni singabe singasomhlobo wenu singabe singasibo bebandla lenu singabe singayisibo bohlanga lwakini singabe singabantu bokuza singabe singabantu abedlulayo kodwa okusalayo ukuthi singabantu sizidalwa zikaNkulunkulu badinga uncedo kulabo abenelisayo siyabona njengoba kunjenje kwelakithi bakhona abazuza baze badlulise abanye bakuzuza ngokusela ngokuntshontshela isizwe inotho yaso eyiyo okumele ibe inike abantu bakulelo lizwe njengalo leli elakithi ukuthi baphile impilo engcono bayakhala ke abantu bathi ake lisinike lathi ke siqede ukoma lokhu esilakho usizana ubana uzwe xa ubala ulalela indaba umuntu ulezimota ezingabariyo kodwa umuntu ugada imota eyodwa ingabe isiphi isikhathi esikhona abanye sizokuthiwa balamaplazi edlula uBulawayo abanye sizokuthiwa legolide lezembiwaza kuleli lizwe ezibiza izigidi kuya ezikhwameni zabo babe sebesithi abantu hayi lathi ukuphila siyakufuna siphekunini lathi sithole ukuphila lanxa ungasoze ulingane lokwenu kodwa lathi siyakufisa ukuphila ake lisinike amanzi lathi sinathe sithambise imphimbo ayisilocala ukuba lempahla olayo lemali olayo kodwa okuba licala yikuthi ukuzuze njani okwenza ukuthi vele wesabe lokuhlanganisa amehlo labantu ngoba kwenziwa ensitha kakwenziwa emehlweni abantu kodwa okusemehlweni kaZulu okusemehlweni omhlaba yikudubeka kwabantu ake usinathise lathi kancinyane siyabona nxa sisiya phambili abantu baphiwa inkomitshwana mhlawumbe erayisi xa sokukhangelele ukhetho abantu abafuna inkomitsho erayisi bafuna ukuphila kusa kwamalanga abake baphiwe abantu bakaNkulunkulu izinto ezizabaphilisa uNkulunkulu asifizeke kulobo bunzima sisizane asikhulekeni Thixo ngena enhliziyweni zethu abalakho lokhu abalakho babelane nalabo abangelakho ngoba bonke bayizidalwa zakho ngoJesu ngiyakhuleka amen
Bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo
siyabonga kakhulu untungamili Nkomo ungathinela kusasa sike sizwe ezabatsha Kuzabatsha namhla silodanye Nxumalo okuward 9 esijabugwe entobe siyakwamukela kuhlelo Nxumalo akusitshele lokuthi ake liqhuba uhlelo lwenu lwe-CCC lokudinga abantu abazalimela kukhetho oluzayo uqhuba njani khonapho
udaba esiyilo olokuqhuba i-consensance sisalindele ukuthi amabizo avela phezulu mayesehluziwe labo esabakhethayo eyethuli ukuthi sitshelwe ukuthi esigabeni esinje ozaba ngumembers of parliament ngubani esigabeni esinje ozaba ngukansila webandla esetinele ngubani sesiqedile sesingena kuground
kodwa kukhanya kunjani kuqhubeka njani nxa usikhangela wena ukukhetha abantu liyazikhethela kumbe kuyahlupha
lokhu bakudube mina ngikubone kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu bezikhethele into abangifunayo mayikuthi yidonki bayigade idonki yabo ikhethwe yibo kule ndaba yeprimary indaba yeprimary ilokucikibezela ngoba abanye ababe bekumaprovinsi kukhona umuntu ababe emthanda khona lapho bayamfaka beride kodwa ma abantu bezikhethele personal umuntu abamfunayo kuyinto enhle kakhulu
singathi ke abaphathi besigaba konapho ku CCC kabangeneli yini emkhulu konapho bathi hayi khethani uzibani lingakhetha uzibani
amatisha asincedisile kakhulu amanesi asincedisile nabo sobhuku basincedisile labo bakhetha abantu ababafunayo yitsho lazo izinduna zikhethile abantu ababafunayo ukuthi hayi thina sifuna ubani azime asimele engukhansila njengesigaba hayi thina sifuna ubani njengedistrict asimele ukuba yi-members of parliament
singathi ke ungatsho sibili ukuthi hayi khonapho liqhubeke kuhle
liqhubeke kuhle sibili kakhulu ngoba okubi babadube ukuthi asifuni ukukhetha abantu abale-corruption yikho sifuna ukuthi sizikhethele abantu abasenhliziyweni zethu singakhethwa umuntu ofunwa ngabantu ababili abalezikhundla eziphambili so ibandla le-CCC siyalibonga ukuthi lo nyaka liyenze i-democracy entsha eyokukhetha amakhandidenti nama MPs ngoba libandla elitsha ibandla likazulu umntwana omutsha ozelweyo okuthiwa yi-CCC
hayi kwalamhlanje simalapha kusigaba sabatsha besilodaniel nxumalo ukhona ngale kuward 9 esijabogwe entobe le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezemidlalo ake sizwe uJoseph Njanji esethulela lokho lapho.
Iqembu le-Dynamos linqotshwe nge-2-1 liqembu leNkezi Platinum Stars emdlalweni obusenkundleni eBaobab ukuthi eliyayilenders libe ngushikilo obhanqa 1-1 leqembu le-Green Fuel emdlalweni obusenkundleni eBaba Fields limpumela iza ngemva kokuba lawa maqembu ebe ngushikilo obhanqa 0-0 ngolwesine oledluleyo kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-Cape United libe ngushikilo obhanqa 1-1 lelesimbabhora ngase-National Sports Stadium kuthi ele-Triangle libe ngushikilo obhanqa 0-0 lelesheshamu ngase-Kibo kusasa ngomvulo iqembu le-PC Caribe lizadlala Chicken Inn ngase National Sports Stadium ngimele Studio 7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji.
Kusenjalo uDan Ngwenya oqeqetsha abatsha kumaqembu abasakhulayo aqembu le-Islanders Football Club uthi uzayibusiseka kakhulu nxa esebenza labantwana. Kufika njalo uJoseph Njanji.
Ungwenya uqale ukuqeqetshayela iminyaka engamashumi amabili lathoba mnembili njalo lo nyaka usefikise iminyaka engamashumi amabili engumqeqetshi
ngaba out of action for a while when I came back they don't me ngadlala ku-epoch mine ngihamba lo nesayi moyo dumisane ngizulube dilitaka sadlala khona ngale from there I came back ngabuya ngatrainer but idolo lokhu elingikhathaza ngacina mbonolokhu kuzangikhathaza ngasengiqalisukuyenza into ze-coaching from 2003
ungwenya usebenzele inhlanganiso ye-grassroots soccer okuyoyenza kwasungulwa iqembu lebantu rovers i-rising stars eyayibunjwe ngu-agent sawo kanye lesikolo se-st thomas kwathi ngemva kwalokho wabizwa liqembu le-highlanders
from 2011 ngakhotha lodumaza dube to me is a mentor umfundisi boruto mlwana bengilazi ngekhozo ziplayer but as a coach dumaza kudide sanothi thumi lakathi sinxa ngikhuluma ngaye ngiba ngifila sharp ngifila proud
abanye abadlali abadlule ezandleni zikangwenya abadlala kwizingala phezulu ngababalisa uteenage hadebe odlala emelika imvimbi ye-fc platinum ulawrence mhlanga abadlali beqembu le-highlanders ugodfrey makaruse u-archward jafaira kanye labanye uthi yena uyabusiseka kakhulu nxa esebenza labasakhulayo ebabona bephakama bagcine bedlala kwizingala phezulu
wonke umuntu elayisini yafuna ukukhula akula muntu ofuna ukuhlala ephansi but passion yami phansi abebafani laba I think I'm okay but ukukhule nyabe ngivuvu but I don't think ukuthi ngingachiyana lalezi zifansi lezi ngabe ngi-right yeah I want to catch them young bafundise i-technique lalani bebekhula baphasa abanye lapha
ungwenya nguye oqeqesha abafana bale minyaka engaphansi kwelithumi lantathu kuqembu le-highlanders njalo usebenza losiza khoza kanye lo-smart moyo baphinda njalo kube yibo abancedisa umelusi sibanda kuqembu le-boson 90 lona elikhankasa kwisigaba se-southern region division 1 soccer league ngimele i-studio 7 ngobulawayo ngingu-joseph njanji
okwamanje sike sizwe ezomculo
kamalani ngiphamela nothando phulu lokucula nginomina kulezi nsuku lapha ngikhona kuse-South Africa eJohannesburg bengibhizi ngenza i-promotion yengoma ezintsha urai
lelele
live yangkhona yokuqala yamapiano ehlangene le Asian Touch. So i-rice esiyidlayo. Yeah, ingoma yangkhona is about ama farmers abasebenza nzima lapha bakhona. So it's just ukuthi ngikhumbuze abantu ukuthi singabakhohlwa lawo lapha bakhona. So that's why I tied it to rice. And kule ingoma njalo engiphushayo kathesi closer to you. Lo Sean Kingston, yeah, Jamaican American singer, a beautiful girl, yeah. So Anya chabula kakhulu ngendlela ukuhamba ngakhona. So yeah, oba manje ngihlala eGermany, so ngizabuyela khona kusasa. And into engijabulisa kakhulu ingoma yami Luthando lo eyakuqala, yamapiano yami yakuqala kuqala. So yangena eZimbabwe yabe ngunumber one, waya. Yangena la kuma DJs apha eSouth Africa, eBotswana. So yeah, into yokuthi khona is ngathi highlight ne. And then lengoma amadlozi yabe ngunumber one kwa-American radio station. So yeah, lapho kubo BBC ngazidlalwa khona kubo BBC, into enjabulisayo kakhulu. So I'm looking forward to a greater future. Yeah.
Good. I won't have a little right.
Right. Okay. I won't die for going to the light. And so today, don't wanna be the one for you. I'm falling hard and breathing comes with a wind. And now it's dead and gone. It's reading without la 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 la.
Siyabonga kakhulu ke nomina ngengoma yakho le tisadla irice kuningi kakhulu akhuluma ngakho sibili ukuthi ke kulabantu abasebenzayo abadla lo club sibili ukuthi kunzima empilweni uyasebenza kodwa ungenzi okunye okufisa ukuthi nga uyakwenza empilweni. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebesigogela. Abantu abaningi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka ukhetho olukhulu oluzayo. Kodwa uhulumende uthi luqhubeka ngemfanelo uhlelo lokuhlola amagama kugwalo lwe-voters roll. Ye, lingakhohlwa ke ukuthi kumele sithumele incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyaphinda njalo inombolo leyi, inombolo yeWhatsApp ye Studio 7 +1 202 465 0318. Lingakhohlwa sibili ukusithumezela i-email kukheli yethu ethi studio7@voanews.com. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.